Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikunguru 30, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Petrol irikwira asi kumabasa kwatiri hapana chiri kufamba. Koro yedu yakangomira saka hazvisi kuendera. Igumbo rimwe riri kuramba richifamba rimwe rakamira.
Vatyairi vedzimotokari vanoti havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mitengo yemafuta. Vana mukoti mukanzuru yeHarare vanozivisa kanzuru kuti havachakwanisi kuramba vachienda kubasa mazuva ose. Chirongwa cheZimbabwe International Book Fair chinopinda muzuva repiri paine kurudzire kuvanyori vatsva kuti vapepetese zvinyorwa zvavo vasati vazviendesa kunodhindwa kuti riitwe mabhuku. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatyairi vedzimotokari vanoti havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mitengo yemafuta edzimotokari nhasi pamwe nemari dzekupaka motokari dzavo mudhorobha reHarare. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aburitswa neZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti Zera anoti mutengo wepetrol wakwira kubva pamadhora manomwe nemasende makumi mana nemanomwe kusvika pamadhora manomwe nemasende makumi mashanu nemashanu parita, uye diesel rakwirawo kusvika pamadhora manomwe nemasende makumi maviri nemaviri. Kukwidzwa kwaitwa mafuta edzimotokari uku kwashorwa nevatyairi vakaita savaFabian Zenda avo vanogara mumusha weBelgravia muHarare.
Zvinhu zvagara zvakatomera mwana wamai. Saka uku ndingati kuwedzera kutatamura pagara pakatatamurwa zvinogona kuti panogona kungodambuka kana uchiuyisa chishona chandinotaura. Ndofunga zvinofanira kufambiranawo nehomwe. Petrol iri kukwira asi kumabasa kwatiri hapana chiri kufamba. Koro yedu yakangomira saka hazvisi kuendera. Igumbo rimwe riri kuramba richifamba rimwe rakamira.
VaClemens Muzoda vati uku kure kuri kuita mafuta edzimotokari hakuenderane nemari dziri kutambirwa neveruzhinji munyika, uye vati izvi zviri kuratidza kuti nyika iri kuramba ichienda kumawere.
Makwirira arita fuel haasi kutombotifadza. Ari kuratidza kuri kuenda nyika yedu, kuti nyika yedu kukwira ikoko kukaichadonha kubva kwairi kukwira hapana anopona. Saka dai vakuru vagadzirisa nyaya yefuel because mukwiriro wayo uchaparadza nyika.
Vatyairi vazhinji vataura neStudio 7 vati kukwira kuri kuramba kuchiita mafuta edzimotokari kuchakonzera kuti zvinhu zvakawanda zvikwire mitengo muzvitoro. Gurukota rezvemari vamutuli Ncuve vati vachazotifonera vabuda mumusangano asi hatina kuzokwanisa kuvabata pataenda pamhepo. Asi vaNcuve vakataura masvondo mashoma adarika kuti mafuta edzimotokari anogona kuramba achikwira zvichienderana neuremu hwemaRTGS pamusika wekubhanga weInterbank Rate. Zvichakadai, kambani inoona nezvokupakiswa kwemotokari mudhorobha reHarare yeCity Parking yaburitsawo mashoko ekuti mutengo wekupakisa motokari wakwira nhasi kubva padhora kuenda pamadhora mashanu paawa imwe chete. Mumwe mutyairi anoshandira pakati peguta vaNesbet Nyoni vati mari iyi yakawandisa kana zvichienzaniswa nemari dziri kutambiriswa veruzhinji. VaNyoni vati kupaka motokari kwezuva rese pavanenge vari pabasa vave kutoda mari zhinji yavanoti haiwirirani nemari yavo yemi.
As you can see, $5 from a dollar. We don't see any change. Chiushanda mari yedu yatiri kubhadhara. Tine many instances dziri kutaurwa dzesecurity reasons. Mota dziri kupwanywa endo. Saka hatisikona kushanda kuri kuita mari yedu. And also, looking for instance, munhu anogona kupaka like pabasa pake more something like 8-9 hours. That's more or less $40 a day, if I'm not mistaken. Of which angaru is salary increment yaga bana irumbo itiga. Adao chenga fio, adao chenga tamuri, and you know, all those are daily basics. Ajisku ita link up.
Izvi zvatsinirwa navafarai mukwena avo vanoti mari dziri kubhadhariswa vatyairi hadzienderane nekusagadzirwa kuri kuitwa migwagwa nemarobots ari muHarare.
Sekuona kwangu zvinhu zviri unfair pakuti isusu tinenge tichibhadhara mari iri kuincrease from dollar to $5. That's something like more than 100% increment, of which mari yacho inenge ichienda kucity council, right? Then in return city council haisi kuita se haisi kuuse all my funds acho aenda kwairi to the majority, the public iri kubhadhara zvi mari yacho.
Kanzuro yeHarare iyo inotungamirirwa neMDC yakabvuma mubhajeti rayo kuti mari dzekupakisa motokari dzikwidzwe, ichiti mari yekupakisa motokari ichabatsirawo mukugadzirwa kwezvivakwa zvekanzuro muguta. Mune imwewo nyaya, dare remakurukota rabvumirana kubvisa chikamu chebhiri remarriage amendment bill change chichipa masimba ekuti mukadzi asina muchato ave nekodzero yekuwana upfumi mushure mekufa kwemurume. Chikamu ichi chakaunza mutauro mukuru vanhu vachiti chinokurudzira kugarisana kwevanhu vasina kuroorana, vamwe vachitiwo chaibatsira vana vanenge vaberekwa kunze kwemuchato. Dare remakurukota razivisawo kuti ZESA ichange yowana mazana manomwe emamegawatts kubva kusouth africa zvichitevera kubhadharwa kwakaitwa kambani yeEskom imwe mari yechikwereti chine ZESA kubva kukambani iyi. Hurumende inoti izvi zvichaita kuti magetsi asanyanyonetsa kuwana munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vana mukoti mumakirinika pamwe nezvipatara zvekanzuro yeHarare vanoti vaomerwa neupenyu zvekuti vakatozivisa kukanzuro kuti havachakwanisi kuramba vachienda kubasa mazuva ose. Mumwe mukoti ataura neStudio 7 asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwi kutaura nevatori venhau, ati vashandi vari kunyunyutawo zvikuru nekukundikana kwekanzuro kuvabhadhara mihoro yavo nenguva. Mukoti uyu atiwo vashandi havasati vabhadharwa mihoro yavo yemwedzi minomwe yegore ra2016, bonus ra2018 uye mihoro yachivabvuna chikumi gore rino, kunyange hazvo vakakwanisa kubhadharwa mwedzi uno. Mukoti uyu atiwo chimwe chiri kurwadza vana mukoti vekanzuru ndechekuti vamwe vavo vari muhurumende vari kupiwa mari dzavo nenguva, uye mari dzekudzivirirwa kubva mukukwira kwemutengo wezvinhu vakadziwana asi ivo vasina chavati vapiwa. Mushandi uyu ati svondo rino vachambotsanzira kuenda kumabasa vachimirira mhinduro kubva kukanzuru, asi pane urongwa hwekuti vaende kubasa zuva rimwe pasvondo. Vana mukoti ava vanonzi havasi kubhadharwa mari dzavo idzi. Vanoti varoda kubhadharwa mari dzavo idzi dzichienzaniswa neuremu hwemari kubhanga zuva iroro. Zvinonzi pari zvino vana mukoti ava vari kutambira mihoro iri pakati pemadhora mazana mapfumbamwe nechiuru chine mazana maviri pamwedzi ari maRTGS. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vatenda kuti kanzuro yakatambira zvichemo zvavana mukoti izvi uye zviri kutarisiswa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chandinokwanisa kukutaurirai ndechekuti vana mukoti vekanzuro vakanyorera kuvakuru kumanagement vachiipa nyunyuto dzavo, asi pari zvino vari pabasa, asi nyunyuto dzavo dzakasvika mumaoko evakuru. Inyunyuto dzakutotariswa kuti dzogadziriswa sei.
Inyunyuto dzipi dzavari kuchema nadzo?
Havari kuchema nenyaya yemari.
Tiri kunzwawo kuti vane mari dzanga dzisiri kubhadharwawo kana atingati maoutstanding payments nekanzuro. Zvakamirawo sei?
Ndipo pandiri kuti nyaya dzemari dzavari kuchema nadzo.
Saka matanho apa ari kutorwawo nekanzuro panyaya iyo?
Nyaya iyi yasvika mumaoko evakuru nhasi mangwanani, saka vakuru vakutarisa nyaya iyi kuti vazenge vaine mhinduro dzavangape kunana mukoti.
Ko, zvekunzi vashandi vari kunyunyutawo kuti vakambonyorera kanzuro kutanga kwemwedzi asi havana kupindurwa zvinove zvakavatsamwisa?
Nyaya dzese dzinoita newelfare yevashandi dziri kutariswa nekanzuro.
Remangwana munotarisira rakamira sei tichiona kuti vashandi vekanzuro zvikuru vana mukoti vakaramwa mabasa vakawanda vanhu vano rely kana kuti vanotarisira kubatsirwa kumakanzuro.
Ndo nyaya dzanditi zvaiswa nevashandi ndizvo zvekutaswa nemanagement kuti zvigadziriswe pange paine solution inoenda kumberi.
Panyaya uye mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeutano, muri kukwanisawo zvakadii kufambisa makirinika ekanzuro nezvipatara?
Tine dambudziko gurusa nenyaya dzemari bhozi hakuna mari yekutenga mishonga. Mishonga yacho inenge isiko, kana iriko inenge ichidhura nenyaya yekuti taakutenga neinterbank rate. Saka zvese zvakakwira, saka kunenge kusina mishonga yakakwana.
Saka pane tarisiro here nenyaya yedambudziko remari iri kuti vashandi mwedzi uno vanowana mari dzavo dzemihoro, nokuti tinonzwa kuti havana kutambira muna Mei nemuna June?
Ndo pandataura vakandemini kuti nyito dzaiswa nevashandi dziri kutariswa nemanagement. Ndinenge ndamhanya kumberi kwemanagement izvavari kutarisa kuti vange vachigadzisa nyaya idzodzi.
Vanga vari mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vari parunare muHarare neStudio 7. Mumwe mukuru wekambani yePremier Tobacco Auction Floors vaFilemon Mangena vave panyanga dzamushore nedare reparamende mushure mekuendesa kumatare edzimhosva vamwe vaimbove vashandi vekambani iyi vakapa umbowo kuparamende pamusoro peuori waiitwa mukambani iyi pakutengeswa kwefodya. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaMangena avo vari kumirirwa nemagweta ekambani yeHatina Hama and Associates vanoda kuti vaimbove vashandi vekambani iyi vana, pamwe nemutori wenhau weZimbabwe Broadcasting Corporation chamunorwa Murava, uyo akaburitsa nyaya iyi apo yakaitika muparamende mwedzi miviri yapfuura, pamwe neZBC yacho vavari pemiriyoni yemadhora ekuAmerica vachiti vakasvibisa zita ravo apo vakapa umbowo kukomiti yezvekurima apo vaitaura chikiribidi chaiitwa nekambani yePremier Tobacco pakutenga fodya. Mumwe wevashandi ava amai Lydia Chinyauruka nhasi vaudza komiti yezvekurima kuti vave kusungiswa navaMangena zvichitevera kumira kwavakaita pamberi pekomiti iyi.
Tave kusungiswa nemumwe mukuru wekambani zvichitevera kupa umbo kwatakaita kukomiti yenyu.
Amai Chinyauruka vati ivo vatawanda Murape vaShepherd Kudinga vatendai mavhu navaMurava ndivo vari kuendeswa kumatare navaMangena. Sachigaro wekomiti vaJustice Mayor waJajena vararidza kushushikana nekuita kwavaMangena uye vayambira amai Chinyauruka nevamwe vavo kuti vasahlidzirwe navaMangena nekambani yavo.
Ndoda kukuzivisai kuti hapana anokwanisa kukusungisai pane zvose zvamunenge mataura muparamende kana kumakomiti ayo. Saka nyorai tsamba pari zvino kana kuti endai kumahofisi amabharani weparamende munotsanangura nyaya yenyu pamwe nekumupa masamanisi amakapiwa navaMangena. Paramende ichakuchengetedzayo.
VaMangena nemumwe muridzi wePremier Tobacco Auction Floor Owen Murumbi vachamiswa pamberi pedare iri vachibvunzurudzwa nenyaya yekuzvidza paramende nezvakaitwa navaMangena. Vakawanikwa vaine mhosva vanogona kukandwa mujeri neparamende. VaMangena vane zvikamu makumi maviri kubva muzana zveupfumi mukambani yePremier uye vaMurumbi vane zvikamu makumi masere kubva muzana mukambani iyi. Mune imwewo nyaya mukuru wekambani yeTobacco Sales Floor amai Mary Machingaidze vaudza komiti yavawajajena kuti uwandu nemutengwe wefodya iri kutengeswa gore rino huri pasi chose kana zvichienzaniswa negore rapfuura. Vasemuenzaniso vanokwanisa kutenga zviuru makumi maviri nezvina zvemabhero pazuva, asi mwaka uno vari kutenga mabhero zviri gumi nezvitatu chete. Vatiwo mwaka wapfuura mutengo wepakati nepakati wefodya waive pa$2.79 asi gore rino huri $1.85 pa kilogramu. Amai Machingaidze vatiwo mhando yefodya mwaka uno iri pasi uye vatiwo varimi vanofanira kupiwa rutsigiro rwemari nezvimwe zvikwanisiro kuitira kuti varime fodya yemhando yepamusoro. TSF ndiyo musika muhombe wefodya munyika yose une zvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana, zvimwe zvikamu zvichitorwa neBoka Tobacco Sales Floor pamwe nePremier Tobacco Sales. Mune imwewo nyaya, paramende iri kuongorora ukama pakati pekambani yeEthical Leaf Tobacco, Premier Leaf Zimbabwe pamwe neTSF. Ethical Leaf Tobacco Ikamba inobatsira varimi nemari mbeu, fortress nezvimwe, ichizoti vatengese fodya yavo ku TSF uko inozotorwa ne Premier Leaf International inoitengesa kunze kwenyika. Asi komiti yavadya jena inoti hapana kujeka kuti murume waMachingaidze vaDavid Machingaidze ndivo mukuru weEthical Leaf Tobacco iyo yave kushanda pamwe chete ne TSF. Vawadya jena vatiwo vanoda kuziva kuti kambani yePremier Leaf International iyo yakadzingwa kuMalawi yakauya sei muZimbabwe. Vakuru vakuru vemakambani maviri aya, Ethical Leaf nePremier Leaf, vanotarisirwa kumira pamberi pekomiti iyi masvondo maviri ari kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vadzidzi vemuSudan vafora nhasi vari mumugwagwa weAldem muguta guru reKhartoum. Vadzidzi ava vanga vachiratidzira kusafara kwavo nechikwata chevechiuto cheRapid Support Forces, icho vari kupomera mhosva yekuuraya vechidiki vashanu vairatidzira vachiti havasi kufara nekushayikwa kwezvinhu zvakaita sechingwa nemafuta ekufambisa dzimotokari. Vanhu vemuEthiopia vadyara miti inoita mazana matatu nemakumi mashanu emamiriyoni muzuva rimwe chete senzira yekurwisa kushanduka kuri kuita kunze uye kuparara kuri kuita miti. Urongwa hwekudyara miti hwanga huchitungamirwa nemutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed. Gurukota rezvemari muzvinafundo muturi Ncube vari kutarisirwa kuparura mangwana urongwa hwavo hwepagore hwekufambiswa kwemari kana kuti mid-year fiscal policy uye kuwedzera bhajeti renyika kana kuti supplementary budget. Asi chii chaizvo chingatarisirwe nenyika kubva kuna vaNcube? Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaNcube vakatarisana nematambudziko makukutu anosanganisira kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation, kushayikwa kwemagetsi uye kuderera kwezvinhu zviri kugadzirwa mumaindustry, sematauriro ari kuita mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo.
Capacity utilization yadzika zvikuru zvekutoti pamwe tichaona tadzika below the, you know, the 50% yanga ichimbotarisirwa kunge tiri kuoperata. Maindications dzavanenge ari kutarisa kuti pamwe tichadzika down to as low as ma30% chaiko.
Asi kusvika pari zvino, chii chaizvo chinobatika chaitwa navaNcube kubva zvavaparura chirongwa chekugadzirisa upfumi kana kuti Transitional Stabilization Program uye kutora mhiko yekuva gurukota? Tabvunza nyanzvi munyadze zveupfumi uye vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya.
Chikuru chiri panapa chobva hobvumiwa nevanhu ndechekuti nyika yedu yakanga yatodona. Saka kuti zvinhu zvakadaro zvigadziriswe hazvigoni kungoti zvagadziriswa nemuromo. Saka kuti zvinhu izvi zvidzoka panzira yakanaka, nokuti atakuita munomuZimbabwe akuita basa rekutengesa mari, vanhu ndokufunga kuti kutengesa mari zvinogona kuunza pundutso kumupenyu hwemunhu inhema, nokuti mari haidyiwe. Chinoita kuti nyika ibudirire kunge magadzira zvinhu zvinodyiwa kana kuti zvinhu zvinogona kutengeseka.
Tabvunzawo vaJokonya kuti ndezvipi zvavanoona sezvinoda kusimbaradzwa navaNcube.
Chafarira chandofunga kuti vaite choda kuti chirambe chichiitwa iko zvino ndechema atoti maprice distortions. Isi chibage tiri chiwana nemutengo wakanyanya kuderesa zvikuru. Kadai vene mafuta atiri kutengera mapetroi, vanhu vari kutenga nemari yakaderera futi. Saka izvo zvese izvo zvaida kuti dei zvaitwa, but ndozvikudza kuti havana kuda kuti vanhu vasangane nepeni nokurumidza. Vanoita havo vachiita zvishoma zvishoma. Saka ndingati izvozvo ndozvimwe zvasara.
Tabatawo mukuru weCEO Africa Roundtable vaOzio Bina tikavabvunza kuti zvii zvavanoona zvinobatika zvaitwa namuzvinafundo Ncube.
VaMutuli Ncube vagadzirisa hwaro hwemashandisiro emari yehurumende. Kagadziriro kawaita ndekekuti izvo kwazvino tiri kukwanisa kutevedzera tsoka dzavo kubva musuwa wapinda. Zvavaronga nezvavari kuita zviri kutarisika, tichinyatsoona zviri kufamba zvakadai. Chechipiri ndechekuti izvo changa chichinyanya kunetsa muno munyika hurumende yanga yachishandisa mari yaisina nguva dzose.
Chimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika mukanzuru yePresidential Advisory Council uye vaimbovawo mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanotivo pane zvizhinji zvavari kutarisira kuti zvigadziriswe navanxube pavachaparura urongwa hwavo mangwana.
Vakatarisira kuti pasupplementary budget vanenge vakatarisira nekuupfumi kuti unowedzerwa sei muZimbabwe maerano nekushanda kwemafactory. Isusu tiri muindustry iko zvinoizvi mashandiro edu ari pasi pasi. Kuhora kwevanhu mari pamwedzi apo ndiri kuona senge vanhu vari kutambira mari shoma iri pasi pasi. Tingati vari muhurumende ndivo vanotenga zvinhu zvatinogadzira isusu semakabati, nokuti kumashopu uko tiri kuona maproducts edu akamira akangogara pamashelf mamwe achona achatanga kuexpire.
Vanxube vainge vavimbisa kuti muna chikunguru zvinhu zvinenge zvotanga kuderera mutengo uye kuti mukupera kwegore inflation inenge yave pazvikamu zviri pasi pegumi kubva muzana, asi kusvika pari zvino zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vanhu havafaniri kutarisira mapipi nezviratidzo kubva kuna vanxube nekuti upfumi huchatora makore akawanda kuti hugadziriswe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Show namusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutarisa kukwira kuri kuita mitengo yemafuta nezvimwe munyika.
Na onyasi ku Cape Town South Africa.
Ataura itinzwi.
Ne zviri kutaurwa zvekunzi hanzi kuitwa mahovhoni yekuti chingwa chibikwe izvozvo hakuna zvakadero. Since 1980 vamugabe varipo hatina kumbobvira taona zvakadai. Izvi zvinoratidza kukundikana kwevanhu vari kutungamira nyika.
Muri kutaura na Mr. Banda vari ku South Africa.
Ataura itinzwi.
Chokutanga ndoda kukwazisa ini munotibuditsira chirongwa chinodakadza chose. Poshi ndoda kuti ora nawo yakasiedzerwa navachamisavo.
Yes.
Kuna matayo inawo yakanaka kuti vanhu vanamati vachinamatira nyika yekwavo, asi ndinenge ndichida kuti iwe dai vanga vanamata vachiteerera kureva kunenge kwaita Mwari vasazopinzira pfungwa dzavo kuti vadziende kunokashira kutonga pabato riri kutonga munyika. Mukada kutarira Moses atumwa kuti aende kuna Farao akanga achinamata achiteerera kureva kwaMwari. Akazoenda kuna Farao achitaura naye, Farao akaomesa mwoyo wake. Asine naizvozvo Mwari vakazotuma vakanoita kuneta minana mukati menyika yeEgypt kuti Farao asvike pakuzoregedzera vana veIsraeri vafambe vaende kuKenani. Saka naizvozvo vachamisa vanofanira kuteerera nhau yaMwari yavaisa pakati kuti vanamatire nyika yekwavo. Nenyika yose inamatire nyika yeZimbabwe. Saka vateerere kureva kwaMwari. Kana Mwari vareva iyo vanoziva zvavari kuda kuti zviitwe mukati menyika yeZimbabwe zvisinei nematongerwo enyika.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti ngatisanganei zvakare paLet's Talk ngatikurukurei nemusi wechina nechishanu paFacebook page yedu yeVOA.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe. Ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection chandinokupakurirai nechipiri choga choga. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa chirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chiri kupindwa nevechidiki vekuZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba iyi zvekare +1 202 465 0318. Aiwa, muri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8 PM. Bye bye.
Pane vano makumi mana nevaviri vanobva kuZimbabwe vari muno muAmerica muchirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino. Vanhu ava vari pavanhu mazana manomwe vakabva kuAfrica vari muchirongwa ichi. Mumwe wevechidiki vari muchirongwa ichi ndimuzvare Tandekile Moyo. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu muzvare Moyo.
Aita basa.
Mungaudza vateereri kuti mabva kupi imi kuchirongwa ichi kuti munge muchipinda mufellowship mabva kupi kuZimbabwe maishanda nesangano ripi?
Okay, ini ndiri munyori muZimbabwe, what you call a writer. So ndinonyora column muStandard newspaper on the environment. And ndanga ndine imwe column muSunday News inongotaura about zvandinofunga nezviri kuitika pavanhu nemunyika medu.
Vakawanda vanonyora asi vanoshamisika kuti shuwa kunyora kungaita here kuti munhu azongosvika kupinda muchirongwa chefellowship. Zvii zvamakanyora kuti mupinde muchirongwa cheMandela Washington Fellowship?
Okay, so inini zvandinonyora ndezvinotarisira anonzi my human rights issues. So focus yangu is on Gukura Hundi genocide yakaitika kuMatabeleland in the early 80s. So ndinonyora ndichikurudzira kuti dai vanhu vataurirana tagara pasi tasolva ma issues anoti affecta anoti tadzisa kuti tibatane sevanhu veZimbabwe.
Nyaya yamataura yeGukura Hundi inyaya inogara ichisimudza vakawanda maonero avo vachipesana. Yakatambirwa sei pamainyoro nezvayo?
Inotambirwa nenzira dzakasiyana siyana nevanhu vakasiyana. Kune vamwe vanofunga kuti dai wanyarara kutaura nyaya iyi vanhu tingo move on, vanozviti kutingoenda kumberi tikangano zvakaitika kare. Kozoita vamwe vanoaffectwa nayo directly nyaya iyi vanotochivira kuti no, isusu tine zvichemo zvekuti tine vanhu vedu vakaurayiwa vasina kuvigwa zvakanaka, munoziva netsika dzedu dzemunyika yedu kuti munhu kana afa tinodawo kutora mufi tonomviga nenzira ine ruremukedzo kune munhu yeye. Saka tine vanhu vakafa vari mumass graves anonzi mumass graves vaingochererwa vongokandwa vakawanda imomo. Saka kutori nehama dzevanhu ivavo vari kuti no, hamungati ngatifambei kumberi tisina kusolva nyaya idzodzo.
Tomhanyira muno muAmerica, pamakauya nechirongwa makasvikira dunhu ripi?
Ndakasvikira kuIndiana University.
Saka zvii zvamakadzidza zvamuri kutakura kumusha?
Ini ndadzidza zvakawanda. First of all, ini semunyori ndanga ndiri pakati pevanhu vanoshandira maorganization navakatanga, vamwe vanoshandira maorganization mahombe. Saka inini semunyori ndaimbofila kuti ndinotombodeservawo here kuva apa. Saka ndadzidza kuti chii chandinganyora chinobatsira vamwe vanhu, because writing yangu all along yanga ingori kutaura zvandinofunga. So ndikuzvitora a step further kuti nekunyora, since ndine vanhu vakawanda vandinoricha, ndiitewo zvinobatsirawo community yangu kuedza kuisimudzira.
Tinotenda zvikuru muzvare Tandekile Moyo vari muno muWashington DC pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vatyairi vedzimotokari vanoti havasi kufara nekukwidzwa kwaitwa mitengo yemafuta. Vana mukoti mukanzuro yeguta reHarare vanozivisa kanzuro kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA.